Nengo idzi kubva kumatare eSenate neNational Assembly dzaiimba kuramba dzakagara pasi kana kubuda mudare kana vamunangagwa vapinda mudare. Komiti yakaumbwa neparamende kuongorora kuita kwenhengo idzi yakatura gwaro rayo muSenate ichiti nhengo zana negumi nesere dzeMDC dzinofanira kubatwa nemhosva yekuzvidza mutungamiri wenyika uye dzinofanira kubhadhara zviuru mazana mana zvemadhora pamunhu. Komiti iyi iyo yaitungamirirwa nemumiriri wemudzisouth muNational Assembly vaJonathan Samukange veZANU PF inotiwo nhengo idzi dzinofanirwawo kutorerwa madiplomatic passports. Komiti yavaSamukange inoti mumiriri wembizo vaSettlement Chikwinya avo vakadzingwa mudare svondo rapera pamwe nemumiriri weZengeza West vaJob Scala vanofanira kubhadhara zviuru mazana masere zvemadhora emuno nekuti vakazvidza komiti iyi apo yaiita basa rayo. Gwaro iri richazeiwa mumatare eSenate neNational Assembly. Matare aya ozopa mutongo wawo. Vakafanobata chigaro chemutauri weMDC vaWitness Dube vati havasi kufara kuti nhengo dzavo dzakaiswa musaga rimwe chete kunyange hazvo dzaive nenyaya dzakasiyana.
Tinofunga kuti dare iri harina kunyatsokutora mupfungwa dzaro kuti vanhu ava vanga vari vanhu vakasiyana uyezve nyaya dzavo dzanga dzakamira dzakasiyana. Vakangovatora vakaita vanhu vamwe vakaita mutongo unenge wakafanana.
Mutevedzeri wemutauri weMDC Alliance vaClifford Chachwayo vati nhengo dzebato ravo hadzina chadzakatadza nekuti bato ravo haribvumi kuti vamunangagwa vakakunda musarudzo dza2018.
Nyaya iri patibho ndeilegitimacy zvekuda kupa maMPs kana masenators kuti vabhadhare mari dzakawanda dzavari kutaura idzodzo. Handiyo nyaya. Nyaya iri panyaya yelegitimacy vamunangagwa kuti ngavagadzirisane nevanhu, ngavagadzirisane nevaridzi venyika vanova vanhu vana veZimbabwe vanenge vakavhota. Ndopane nyaya.
Vatiwo komiti yavaSamukange yaive nenhengo dzeZANU PF chete, zvinoreva kuti yaiita basa rayo ine divi rayakarerekera. VaChikwinya vaudza Studio 7 kuti kunyange vakabatwa nemhosva havasi kuzotambira kana kubhadhara faindi nekuti havana mhosva yavakapara. Vatiwo vaigona kutambira izvi chete dai komiti iyi yaive nenhengo kubva kumapato ese ari muparamende. VaChikwinya vati komiti iyi iri kuda kuvaomesera zvakanyanya nekuti vakaudza nhengo dzayo kuti zvadzaita zvainge zvisina maturo.
Ini navaSikala tapuwa mutongo wakasiyana nevamwe nekuti ini ndakazvimiririra ndakanovaudza dare iroro kuti imini nemunhu akutumai muri mbwa dzavanhu. Ndopane mhosva yangu hombe ndakati mumashoko angu imi nemunhu akutumai muri mbwa dzavanhu. Ndosaka maona takapuwa mutongo wakasiyana navamwe. Handizivi kuti vaSikala vakati chii asi ini ndakavaudza kuti muri mbwa dzavanhu.
Vaikokera nhengo dzeMDC Alliance muparamende vaProsper Mutseyami vaudza Studio 7 kuti vachagara pasi sebato voona kuti voita sei.
Isusu sedare revatungamiriri veduwo veMDC takatarisira standing committee yedu, national executive nenational council members, tofunga vachagarawo pasi voita chisungo chekuti zvoitwa sei. Nekuti inini samutseyami handisi mutseyami ndakamirira kumba kwangu, ndiri mutseyami ndakamirira utungamiriri hwepati. Saka zvisungo zvese zvinoitwa nepati zvinoitwa kubudikidza nematanho anoitwa nepati yakagara pasi.
Pakaumbwa komiti yekuongorora nyaya iyi nekomiti inoona nezvekufambiswa kwemabasa eparamende yeStanding Rules and Orders Committee, nhengo dzeMDC Alliance mukomiti dzakaramba kupinda musangano wacho, izvo zvakazoita kuti ive nenhengo dzeZANU PF chete. Amai Priscilla Misaherambwe Mushonga, avo vainge vadomwa kuva nhengo yekomiti iyi vakaramba kupinda mukomiti iyi. Nyanzvi munyaya dzemutemo uye vachidzidzisa paUniversity of Zimbabwe vaLovemore Maduku vaudza Studio 7 kuti kunyange nhengo dzeMDC dzikabatwa nemhosva dzinokwanisa kupikisa mutongo wadzo kumatare edzimhosva.
Vanokwanisa kuenda zveya zvokuti kana parliament ikaita mutongo wainopa kana mutongo iwowo uchityora kodzero dzemamembers of parliament, atinoti marights ari mubill of rights, munhu anotenderwa kuenda kuparliament. Haisi chokwadi kuti vanhu vatarisi kana iri parliamentary privilege, nyaya yacho haipindirwi nematare. Hachisi chokwadi ichocho, matare ane simba rekupindura nyaya kana paine kukanganiswa kwekodzero dzemamembers of parliament.
Pane nhengo dzinodarika makumi mana dzakatodzingwa muparamende kubva kuSenate neNational Assembly nekuda kwemakakatanwa ari muzvikwata izvi, uye vamaduku vati paramende inogona kunetseka kuona kuti vakadzingwa ava vatevedza mutongo wayo.
Vanenge vakutono komplenawo kuma koti ekunze kweparliament. Hapana chainokwanisa kuita kunze kunge vanhu ivavo vaine zvimwe zvinhu zvavachafanira kupiwa neparliament. Ndopainga manikidza, asi kana munhu akatobuda muparliament kare, mutongo wavo uyu wanonoka wakauya too late.
Zvose izvi zvinoitika apo MDC Alliance iri kuti ZANU-PF iri kuronga kuparadza bato iri ichishanda nemamwe mapato, asi mushandi mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanu-PF vatafadzwa Mugwadi vakaudza Studio 7 nezuro kuti bato ravo harinei nezviri kuitika muMDC Alliance.
Musangano wezanu-PF haunei nezvinoitika kumapato anopikisa, haunei nezvinoitika kuna biti, hatimuzivi, hatina ukama naye. Zvekare bato raakafoma dora kamudzinga muparamende rinonzi PDP.
Vakadzingwa muparamende vari kunziwo vadzorere motikari dzavakapiwa nechikwereti neparamende, sezvo mota idzi dzichinzi dzaifanira kushandiswa pabasa reparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.